vachiparura gwaro iri riri pamusoro petsarudzo rakanzi Electoral Impregnability of the Rural Constituencies in Zimbabwe, mukuru wezdi Dr. Pesai Ruhanya vati kumaruwa hakupindike nyore nevanopikisa nekuda kwekuti varwiri vehondo yerusununguko vaishandisa nzvimbo idzi muhondo uye vachiri kuzvishandisa kutsvagira bato rezanupf rutsigiro kubva kune veruzhinji. Dr. Ruhanya vati kunze kwaizvozvo ZANU-PF inotengawo mavhoti ikoko ichishandisa nzira dzakasiyana-siyana.
Marural constituency imomo inobata masabhuku, inobata machipsi, inopa vanhu zvikafu, inoita musindo, inoita zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoita kuti kusapindika.
Asi Dr. Ruhanya vati mapato anopikisa aya anokwanisa kupinda kumaruwa nekukunda kana akashandisawo nzira dzakachenjera dzekusvika nadzo kumaruwa. Vanoti hazvina uchenjeri kungosimbira pamadande mutande chete akafanana neFacebook, WhatsApp neTwitter ayo asinganyatsoshandiswa nevakawanda kumaruwa.
Tikutiopozieni kuwanikatanetika padande mutande guru, dande mutande rinofanira kuwanikwa opozieni ndepazungururu. Dande mutande hadina kushata, asi zvinoitika padande mutande zvinofanira kuzikanwa kwazungururu. Kana zvinoitika padande mutande pasocial media zvichingova zvepadande mutande zvisingazikani pagutu, kuzaka, kuchonocho, kupinga, hazvina zvezvinobetsera. Dande mutande ngariwanikwe kuzungururu.
Vakapano bata chigaro chemutevedzero wemutauro webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change vaGift Postalos Ziva vati vaona gwaro reZDI uye vati bato ravo ratove kumberi nenyaya iyi uye vava kushandisawo maredhiyo nematerevhizheni pakutsvaga rutsigiro.
Kana muchiona tinoramba taakuzoira kumaredhiyo manje manje tinenge tichienda kumaredhiyo zanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mutungamiri wepamusoro chaita kuti bato ravo rikunde. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatakazwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti rutsigiro rwezanu PF kumaruwa harune nehondo asi kuti kugona kwemutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa. Vativo bato ravo rine rutsigiro muvanhu kwete kumadande mutande semapato anopikisa.
Chinovhota vanhu uye vanhu vanozvitanga kwavanowanikwa nemutongari wezanu PF handizve ivo havana vanhu ndomusaka vachiswera vachitambisa nguva zvavo pamasaisai vachifadza mutengi wedoro vanova varungu vanovatuma kunyonganisa nyika nekuda kuti vabvise hurumende asi vanhu vari kuvemuisha vanhu tinoziva kwavanowanikwa ndokunoswera kuine musangano wezanu PF. Chino vari patwitter ngavagare ipapo isu turi kuvanhu
VZDI vanotiwo gwaro iri rinogona kushandiswawo chero nani zvake. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.